Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, October 24th, 2014. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Live Talk, we are going to talk about the Youth Development Fund.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kHz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, www.voindebele.com.
Something that the people at the local level, they have said that they are not seeing how these loans are being distributed. They have said this complaint. As young people, we have also said the same thing. We have also written a lot of petitions. We have engaged the ministers. We have also engaged the director of the council. But do you get the same answer that we are going to try to resolve this thing? It is the same answer that we are tired of hearing.
Engabazwayo abayitholayo babe njengabantu ababe besephathini e-affiliated le-ruling party. Kodwa iningi labazayo abazake beyithola. Yabekelwa bona ababa. Laba abanye amahlanganiso abasoke beyenelise ukuyithola.
Kuba siphithiphithi sakanga tirimo sishiwonawo zakanga sishisa nenyaya yokufandisa kwemali. Zvinhu zvataranga tichiona zvokuti munhu anobva kwaanobva oenda muofisi maminista, achibva muofisi imomo votoenda kudirect kuofisi yemunhu anopa mari vopiwa mari, endi vamwe vacho vaipiwa mari zvokungonyorwa mazita.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk, and tonight on Live Talk we are talking about the Youth Development Fund.
Youth Indigenization and Empowerment Minister Francis Nema says his ministry has amended requirements for recipients of the Youth Fund to make it mandatory for the applicants to have business training after a shocking 92% default rate.
The government says so far it has distributed $10 million and $5 million remain in its coffers.
What do you think about this issue? If you wish to join the show right now, phone us directly at this number. 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. You can also send us a message on WhatsApp, and our number is 1-202-465-0318. That number again, 1-202-465-0318. Yeah,
for it. Honguka hamadzadiwa nasi tinoti tinge tichitarisa nezvehomwe yemari yakaumbwa nehurumende kuti inge ichibatsira vechidiki. Asi zvatirikunzwa ndezvekuti pa $10 million yakapiwa vechidiki pari zvino, 92% yacho haisati yadzorwa, kana kuti makumi mapfumbamwe nemaviri aina kudzorwa nevakatora mari dzacho idzodzo. Izvo zvapa kuti hurumende iti yakuda kuti ichiomisa mitemo yevanhu vanenge vachipiwa mari. Vamwe vanga vachigunun'unawo kuti vechidiki vakarerekera kubato reZANU-PF ndo chete vazhinji vacho vanga vachiwana mari iyoyi. Toda kunzwa kubva kwamuri kuti munoona homwe ichibatsira here, kana kuti kukokera mhepo wakatakura mamera murusero. Gibbs.
Yebo kambe Zulu, kandaba lingalitshona njani lapho likhona khona ngapho ngemakhaya. Siyakwazitela mhlanje ke it was a Friday, selimelele ukuthi liye kumpela viki phela. Siyakujabulela khonoko, silethemba lokuthi lizaba lempela viki enhle, kodwa lingahambi ke kumpela viki sesixoxeni phela ngohlelo lwe-Youth Development Fund. Siyakhumbula ukuthi ke sokule minyaka emithathu uhlelo lolu lusungulwe nguhulumende. Uhlelo lolu lwalule mali eyi-$10 million. Phakathi kwemali leyo sokasebenzisa $5 million, kodwa kukhanya ngazani iningi yangikhona imali leyo, Blessing. Yahamba nje yatshana la madwala yalapha lala, njengoba ingabhadalwa. Laba banikwayo kuthiwa bayisebenzisa, kodwa i-92% singathi bazange bebhadale. So ke nxa kunjalo ke kutsho ukuthi kakusoze kube yilokho kuthiwa i-revolving fund. Phela kumele ukuthi nxa ukuthi usebenzisa imali ekuthiwa i-revolving fund, omunye angayithatha omnye sokumela ayibisele ibelethe something phezulu so kodwa akwenzakali khonoko sizule ke umnumzana Francis Nema umphathintambo wabatsha lezenoto ukuthi hayi phela sokumeti nga abantu babisele imali kodwa sokumeti nikwe labo abantu abanjani abale business ukuthi nxa ungathenwa ukuthi ube le business mangweni kunjalo mfowethu.
Of course, we tried to get in touch with the responsible minister, Mr. Nema. Unfortunately, he was attending a meeting in Victoria Falls. There's a SADC minister's meeting currently underway in Victoria Falls. And we do hope to bring him on our program, hopefully next time. But I think we have our guests lined up, Gibbs. First, we have Mr. Wellington Zindowe from the Youth Forum. He's the coordinator there. Mr. Zindowe, good evening.
Good evening, Gibbs.
Thank you so much for joining us. And we also have Miss Sally Nomhle Mlambo. I'm told we are having problems with that line, but we'll try to call her. Maybe, Gibbs, you can start the ball rolling.
Mr. Zindowe, we hope you are well in Harare.
Yeah, sure.
Yes. Tell us, did any member of your organization benefit from this fund, or any person that you know, or it was just a fund that was a pie in the sky?
I think most of the people whom I have seen and interacted with and they have testified that they have received this fund are all of them from ZANU-PF. Right now, I'm actually in Matabeleland South Province doing some, you know, institutional work here. And we had a discussion around similar issues in the afternoon. And the young people here are quite very frustrated. We had a meeting which was attended by more than 100 young people, and none of them said that they received this money.
But the minister is also saying some of the proposals were not up to standard or what is expected, and as a result, people failed to access money. Could that be the reason?
No, the proposals were actually not up to a certain political standard, you know, to say that do you meet a criteria like in terms of the part that you support. That is as far, I think, as we know. Because if this proposal, I think it's actually an insult to the intelligence of most of, you know, the young people in the country to say you cannot say you are failing to write a proposal to get 5,000 or 2,000 from a bank in Zimbabwe. I think that is total hogwash.
We are actually informed, Mr. Zindowe, that, you know, each province was allocated $1 million. And the place where you are right now, it appears as if no one got a cent. You know, what happened? What are they telling you there?
It's quite very, 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 you know, troublesome to note that a lot of these young people actually submitted, you know, their project proposals, but all of them actually have been turned down. And I think at some point, the former minister Kasukwere came out, you know, in the press, lambasting these young people to say they cannot write project proposals, they are dull and so forth. Yet it is, you know, a nonsense that those who got, we're actually getting support according to, you know, political party line. What intelligence do you want to write a project proposal to run, you know, a chicken project? What intelligence do you want, for example, to run, you know, a poultry project? I think these are simple issues where you can just lay out, you know, the cash flows and so forth. So I think the argument really is not quite very true, but just more of a political gimmick.
Thank you, Mr. Zindowe. For those of you who are just joining us, this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the Youth Development Fund. According to the responsible minister, Mr. Francis Nema, about $10 million has been distributed so far. But unfortunately, the default rate is 92%, which is really shocking. And only $5 million remains. And the minister is saying he's going to put in place stringent measures to ensure that the money is not abused. But the question tonight, Gibbs, of course, is Mr. Nema going to be different from Mr. Kasukwere before him, because there were complaints, you know, about how that ministry was being run by Mr. Kasukwere, with some alleging that there was a lot of favoritism in the way the money was being distributed. But Mr. Nema says it's a new broom, and that is what we want to discuss and see if it is true. The major problem in Zimbabwe remains unemployment, which is hovering at around 90%, and such funds should actually help the youth in income-generating programs. Mati Muriku Mat South Parisino. Vechidiki vari kuti kudii vane chivimbo here nezviri kutaurwa navanhema kuti varida kuita kuti vanhu vakwanise kunge vachiwana mari dzekubatsirikana vozodzorera. Vazindoi.
Nyunyuto huru yokutanga itoripo ndeyokuti vechidiki vari kuti mutemo ngati zvekuitwa neministry hazvifaniri kunge zvichionekwa maererano nomunhu. Kuti vanhema vakanyorova vakasukuere vakaoma government policy vari kuti haifani kunge ichidefinewa saizvozvo ngaive predictable inge ichizikanwa kuti iri kureva zvakati zvisinei nomunhu aripo saka saizvozvo havasi kuona pane zviri kuchinja nokuti mukaona ike zvino vanhema kubva vachipinda pachigaro makore maviri akutokwana taakudazvo tasarwa nematatu kuti tinde kusarudzo irori bhurumunyuwani ramuri kutaura harina charatiraisa kune vechidiki saka vechidiki vakutongoona kuzaravatungamiriri vezanupf kungoti vakamirira zvavo vachivaraidza nguva kuti hatichakuitirai zvakati tichakuitirai zvakati hapana kana tarisiro yekuvachinji.
Aiwa, tinotenda vazindove rambai zvenyu muri parunhare. For those of you who are just joining us tonight on Studio 7, we are talking about the Youth Development Fund. And of course, our guest this evening is Mr. Wellington Zindowe from Youth Forum. He is the coordinator there. Tine mutereri wedu kutanga Gibbs vachiota kuDurban. Makadi?
Tiriko makasimba.
Aiwa, tiri nani. Kuri sei kuDurban?
Kuri nani zvako.
Kuri kupisa here? Kuri kutonhorera?
Kuri kupisa.
Kuri kupisa. Hamuna Septemba umu kunenge kunoti pise handiti Septemba Oktoba zvidaro
kunoti pise tichienda kubishi
handiti ka imi muri right henyu vachiota vanokwanisa kuendawo pabeach vachisambira sambira vachibuda vachiota muri kuona sei nyaya yehomwe yemari yevechidiki
nyaya yehomwe yemari yevechidiki haisi yevechidiki bayo ndeyemusangano
ndeyemusangano
yakatongonzi mari yehomwe yemusangano
sei muchidaro
ozi iri kungowanikwa nevanhu vamwe chete izvozvo kukanzi minda ndo vamwe chete vanowana kukanzi mari ndo vamwe chete vanowana kukanzi kwauya chimwe kana chibage chacho ndo vamwe chete vari kungowana vamwe chetevo saka haisi mari yevechidiki ndeyemusangano
Saka kuti zvigadziriswe pangaitwe sei nekuti homwe ide kuri kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka zvinenge zvaibatsira vechidiki vakawanda asi tiri kunzwa kuti inofanira kunge revolving fund kuti mukatora chinoita sechikwereti muchidzorera vamotorwawo zvichifamba zvakadaro asi tiri kunzwa kuti vechidiki vanosvika makumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti 92% havana kudzosera mari yacho zviri kukushamisa here
hazvichishamise because ndo zvatotoziva ndo zvinotoitika vanotonotora vachitati haidzoserwe
nekuti
vanhu vanofanira kunge vachiiteera mari iyoyo ndo vanova vabereki kana kuti vakuru vevana vavakapa mari iyoyo saka haungaendere mwana wako uchiti tipe mari tiendese kuhurumende mazvona dai yange ine mabato anongonyatsoona nezvemari iyoyo isingaendeswi kumhuri kana kumapato ichiendeswa kumunhu wese yaikwanisa kutereka
aiwa tinotenda zvikuru tinotenda zvikuru vachiota nekupinda muchirongwa chedu
naiendesewo mari iyoyo kwachiotawo
aiwa ndizvozvo ndinofunga vachadaro
katara kedu kaya makaona kuti kapera sei
aiwa kunenge kusina kumira mushe
akagadzirisei shuwa
aiwa tinotenda zvikuru
tosangana pazero rekrisimusi
aiwa tinotenda zvikuru of course our caller chiota is saying that you know that appears to be a party fund not a government fund because it is being given to party functionaries and as a result it is also difficult to try and ensure that the youth who have benefited actually are able to pay back the loans. It's supposed to be a revolving fund so that others can benefit.
Cool. ye manje silo mnumzana u Kenneth ose South Africa lapha blessing mnumzana Kenneth ungawuchona njani
ngiyaphila sama duwe kunjani
ngiphilile kunjani kona lapho mnumzana
hayi siyaphila baba
yenya kuzule dlabu zane mnandi njani ye akusitshela ukuthi uhamba njani kona lapho
uyazi into le yama youth fund le mina wami umntwana wakhe sibase enkomo wabhala I proposal yokuthi khona uzafeed inkomo azithenga bese zithengise efuna 5000 kwaphelele emoyeni dube imali leyo vele kayitholwa umuntu ongani ukwelinye uhlangothi
so wagcina sedilize isibaya
mina namuhla sikhona isibaya sakhwe ngamatshe sakhwe kuhle kabi isibaya sesize sinjalo sezi
kungaphi khonapho umnumzala khonapho umnumzala Kenneth
eGwanda
ehe
So mekwanda.
So iproposal wayebhale njani?
Wayebhale kahle sibili sakwabizwa abantu babuya bayizo inspector abanye babuya bayizo inspector kwaphelele emoyeni. Bakwabizana baba li group anyana ukuthi sizathenga inkomo zizofidelwa emzini wami. Nanamhloko.
Poke bathini ukuthi bengamnika imali le? Bathi sizathu kuyi.
Akusela mpendulo baba.
Eh.
Akusela mpendulo. Phelele emoyeni baba. Ngokukhulunywa ngemlomo liyabizwa emhlanganweni kuzokhulunywa ukuthi abantu babele babhala ama proposal. Kuyaphelela khona lapha manje nihlezi khona ematsheni kumbe kuse kusobhuku kumbe kuse crèche kumbe kungapi. Kuyaphelela khona lapha. Abantu basukuma amadlabuzane abanye bathi zafeed inkukhu baye kwakhe izivaze inkukhu abanye bathi izivaze inkomo njengoba kade ngisitsho kwaphelele emoyeni
kuzima-ke hayi sikuzwile-ke mnumzana khona ngapho-ke e-South siyethemba ukuthi nxa kungabuye okunye uzatholathola khonapho
kukhona okunye engifuna ukuqoqa ngematshetshe uba kundithinte ngayonale inumber samaduve
yenza kufonelaekho
emoyeni
yenza kufonela ba
yebo dude
kulungile ngibongile kakhulu
alright
yeah what Mr. Kenneth is saying is that his child applied for the fund but he got no answer and there was no reason why you know he was denied that kind of money he had actually constructed a cattle crawl you know to have a cattle feeding project so he says you know he was applying for only $5,000 but he got nothing so it's strange that according to him these things happen and the proposal that was submitted he says it was perfect.
Yeah.
You know?
That's a big problem there.
As I think we are now joined by another guest, who is Mr. Abekezela Matuma, an independent political and economic analyst based in Matabeleland South, and that is Gwanda. Mr. Matuma, good evening and welcome to the program.
Well, good evening. How are you?
We are doing fine, Mr. Matuma. Now, Mr. Matuma, Mr. Nema. The Minister of Youth Development and also Economic Empowerment is saying that he has introduced some measures to ensure that money from the Youth Development Fund is not looted and is also alleging that 92% of the money that was loaned out to the youth, that is 10 million, has not been retained. Do you think these new measures will ensure that the money is given to recipients who are able to repay the loans?
I'm surprised he keep recycling this old story. Mm-hmm. We all know that the seed fund failed a long time ago, and you can't sit for already forgetting about it and focusing on something different. I think now this is just a political gimmick to revive maybe the aspirations of Lucia, you know, to a certain direction. Uh-huh. That is very unfortunate. I don't see anything new coming up. We spoke and made lots of noise when the first disbursement of these funds was made. Uh-huh. And all the answers we got were that we were making unnecessary noises, everything was in order. Now, later on, we have said, well, fine, let's hear about it. Something new is suggested is going to be a solution. I don't know what you were still talking about. Would they in a few minutes before it is, I don't know what the motive is. There's really nothing new that's going to come out of this. Okay. There's no, African farmers are waiting. We could Zuma said that talks about, this is the first time within Zuma said is agriculture and food, provision of food. We've got farmers that are waiting for agricultural loans. There are no loans financed by the farmers. We have industries that are waiting for funds to revive the industries. There are no loans to finance the industries. Mm-hmm. Then we keep telling stories that the government has put some money somewhere that is going to be given to the youth. What are we really doing to the populace when we keep making stories like that? I think the best thing that they would have done right now is to just forget about it. Let's not talk about this thing. Mm-hmm. Money was looted. People only over 60 years of age were given funds. We know them by name. And we know that none of them will ever pay that money back. All those debts have been written off, but nobody wants to say that they've been written off. So the late election image that came up, I don't know what election we are running to now. It's another thing just to put out.
Thank you, Mr. Maduma. Maybe you should try to move a bit from where you are. The phone is breaking here and there. Tina Mkoma here ku DRC Magadi. Aiwa tiripota orsa mbichana phone yenyenge siri kunzwika. Munoona sei nyaya homwe yekubatsira vechidiki nekuvapa zvikwereti zvemari.
Inini ndinoda kutsigirana naMkoma vari kuDurban ava. Vari kuti mari dzakupananwa zvemusangano. Maonero angu ndekuti muZimbabwe imomo mumayuti arimo ane maprojekti anokwanisa kusimudzira nyika vane zvavanoziva vari talented but havawaniswe mukanwa wacho. Kunopiwa vanhu vanenge vachizivikanwa, saka zvimwe zvinhu zvakadaro dai zvaedzwa kuitwa senational team inoti chinhu chepati, ngekuti kana uri webato rakati hauwani.
Asi zvino
saka ipapo paka zvimwe maproject ngaaitwe transparent, vasingatarise kuti uyu abva kunani, ndewekuamai guru here kana kuti ndewekuamai mini. Vanyatsozeta vanhu serious kuti vaone kuti munhu ane project ine future, ine green light kumunhu wese. Dai mayouth iwayo vaipiwa mari vaine chinangwa, vaikwanisa kutangawo masmall projects anozokura kuita into big companies, dai vachitokwanisa kuemploya navamwe vavo.
Ko mari dzisina kudzorerwa idzi muri kuona sei?
Aiwa, mari hadzidzoke Mukoma, because ndee ndapiwa ndichipiwa semuzukuru, hatikapiwa ezi mari yeprojekti. Ndakugodza kuti chero ndikasadzora sikuru kana Mukoma havana zvaanondiita. Saka munhu wacho anoiwana haatomboita kana shungu dzekuti mari iyoyo inoda kuzodzorerwa mangwana.
Aiwa, tinotenda zvikuru Mukoma here nekupinda muchirongwa chedu.
Otherwise, that 80% inenge yadzora mari iyo ndiye vanhu vanenge vapiwawo on neutral ground, but vapiwa vese nechizivano. Munongoziva hana yake hairove kuti chikwereti. Anoziva kuti hapana zvandinoitwa.
Aiwa, tinotenda zvikuru Mukoma here nekupinda muchirongwa chedu. Aiwa, tinotenda zvikuru. Of course, what Harry is saying is that because money is distributed along party lines, it is difficult for people to pay back, because it's like you're just giving to your relative and you are not expecting that person to pay back. Lucky South Africa, makadi Mukoma Lucky. Aiwa, tiripo. Muri kuona sei nyaya yehomwe yemari yevechidiki?
Mari yechidiki ndinozvanzwa kuti pane mato 2% vevati vechidiki vakatora mari yezanopi efu. Mukatarisa vanhu vaya vakatora mari yoyoka havasii pamayouth. Ma-MP kana kuti vakurukuru muhurumende yegavhumende yezimbabwe iyoyo hapana vadiivi matasa akadai makandopite mazita kana kuti matasa makore acho ndinondoda kuti vanhu vakatora mari yoyoka ma 60 years and above. ndiva tambare iyo zvino zvinezvi kambozviona kwatinobva uku kedu pane mari dzaipwa kumavanhu kemavarimi kuagriend mari dzacho dzakekudata kune vanhu vanorima dzaipesa dzakuti one munhu anondoda zvinhu kusouth africa achitengesa zvasare kundorima kupinda mari yaipinde muminda yakutondera kondoda zvinhu magejo kana tondoda kana mbatya zvatosiyana nenyaya dzekurima saka ndozvinoitika pamari yechidiki iyoyo mari yechidiki haina kupa vanhu vadiki yakatopa vanhu vakuru muhurumende kodo mari yaidzoki mari yaidzoki ndakazviona maMP vaZANUPF ndivandiva mari yacho iyoyo chitodya mari iyoyo
asi makamboedzawo here mukoma laki kutsvaga mari yacho
hautowani mukana wacho kuti uapply mari iyo because kana uchida kuti uwane mari iyoka munhu wanotanga kundoona munotanga kutozva kuti tiyakaona kanzera kana ti MP yenzvimbo iyoyo unotanga kuti munhu iyoyo kuti ari ZANUPF anobvatanga kuvhudza zvakawanda zvakazvinoenderana nemuparty kana ari MDC otoziva kuti havaekanoti hazvibudiriri saka ndozvinowanza kusangana mavidi mazhinji maproblem sangana vanhu vazhinji panyaya yemari dzakafanira dzidzo hadzibudi because hadzisvikisi vanhu vavechidiki zvinopetedza kutaavanhu vezanup f makuru kana kuti mabusinessmen vanotoita zvitoda vane zvitoro zvatosiyana nevechidiki
vazvoaiwaaunobvauku
mari dzo hadzisvikisi vachidiki
tinotenda zvikoro mukoma laki nekupinda muchirongwa chedu
ndatenda
Of course, what Lucky is saying is that, you know, people who are overaged, because the constitution says the youths, the ages, that is between 18 and 35, he's saying some who are above 35 are getting the money, and it's like a ZANU-PF fund. And he says once that continues, he does not see it benefiting the people who actually deserve to be benefiting from such a fund.
Ye mnumzana matuma ngena khonapho ungathini ke yayitholwa ngamakhehla labantu abanye abangasakwanisele ukuhamba kuthiwani khonapho
ye ngiyavumelana kakhulu lapa la madoda aqeda ukukhuluma lawo ngingazama ukukutho maybe njengobublessing esithi ukuthi maybe besingazwanani khona ikuthi kuthona bekhuluma dube siyabezwa bakhuluma imali leyi ayikho ingaphi vele kanti imali okukhulunywa ngayo akula mali elizweni ukuthi izabuya sizenikwa ama-youth angazi ukuthi kuyenziwana abantu bayenziwana bahlutshelwane ngento ngendlela enje faki before ukuthi sakhuluma ngakho ukuthi abantu abadala babuya bazeluthi imali leyana bayiceda du abantu abakhasi labo lapha sababhalele ama-projects sabagijimisa lapha lalapha sayenzani azange bathole ibona laba abalutshwana batholayo babehamba bese vele ngiwangaphi ngiwaliphi bandle kukhona kuyini okutho okuzabuya kutsintsha abantu abake bemi ukudlala ngoba iqinise slide ukuthi ilizwe kalilayo imali kalilo ungathi kungela mali yokufinansa ama-farmers kungela mali yokufinansa amakhampani kuthi kuzafinanswa ama-youth abantu abangeniningi abanye bangikhona baphiwa le mali yangikhona le experience ebhizinisi abalayo lokuthi vele nxa sikhuluma ngebhizinisi sikhuluma ngani kabakwazi ukuthi beyenathi utshwala bedakwe begijima betrlogandi beyenzeni kathi kwenziwana abantu akebesibike sizameni ukuthi sifokaseni ukuthi ilizwe sifuna liye nga xa ikhona leyo mali ayithathi eleni sector esibonayo ukuthi zavusa ilizwe
ye ubambe khonapho ungakatshala maduma bamba um khonapho futhi ubuyele endaweni lapho okade sikhuluma kiyo ngoba iyakhathakhatha mbijani ifoni yakho ye asiqhubeke blessing yonga indawo
vazi ndobe muchiripo here parunhare
Yeah,
rambai zvenyu makabata of course for our radio listeners we are streaming live go to www.voazimbabwe.com and press on live talk this is blessing zulu
and I'm Kip Stube saying stay tuned